misoro yenhau dzanhasi china chikumi 14 2018. Muchiverengerwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mutungamiriri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa, mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, mutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe, mutungamiriri wePeople's Rainbow Coalition Amai Joyce Mujuru, mutungamiriri weBuild Zimbabwe Alliance vaNoah Manyika, muimbi Brian Muteki nevamwe vanonyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vaimbove gurukota rezvemigodhi uye vari hama yavaRobert Mugabe vaWalter Chidhakwa vanonyoresa kukwikwidza vakazvimiririra kuzvimba South kumashonaland West, ukuwo vaWebster Shamu veZANU PF vanonyoresa kukwikwidza chigaro chemumiriri weChegutu East, zvichitevera kubuda kwaita vavenge Sai Musengi musarudzo iyi mushure mekunyengererwa kuti vaite izvi navaPhilip Chiyangwa. Muzvare Jesse Majome vanonyoresa kukwikwidza muHarare West vakazvimiririra, umo vachakweshana namuzvare Johanna Mamombe veMDCT yavachamisa. Muimbi Hosaya Chipanga anonyoresa kukwikwidza akazvimiririra munzvimbo yeChikanga kudanga mvura kwaMutare, iyo ine vamwe vanoti vaProsper Mutseyami veMDCT navaIsawo Mupfumi veZANU PF. Bhora Musango kumasvingo, uko nhengo dzeZANU PF dzakakundwa musarudzo dzinonyoresawo kukwikwidza musarudzo, ukuwo MDC Alliance ichitadza kuwirirana pavanhu vekunyoresa, izvo zvaita kuti mapato anyorese vanhu vavo zvisinei nechibvumirano chekusakwikwidzana musarudzo. Zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka muBulawayo, uko MDC Alliance inoona vanhu vebato rimwe chete vachinyoresa kukwikwidza muBulawayo Central. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm nhasi tiri kutarisa kunyoreswa kwaitwa mazita evanhu kunomination courts munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne9885 shortwave.